ngati rusere chidiki tinotarisira kuti nyika iendere mberi kuita budiriro panyaya dzegutsa ruzhinji nyaya dzedemokirasi kunge vanhu vachikwanisa kunovhota asi kuti vanhu vakwanise kuvhota mitemo yedu inofanira kunge wakarejesa kuvhota kubvira Zimbabwe payawana kuzvitonga chimwe chezvinhu zviri pamusorosoro panhongonya bekuve tiri vanhu vari independent kunge tichikwanisa kuvhota zvekuti munhu kana achipuwa ruremekedzo rwokuti icitizen mugari wenyika kunge achikwanisa kuvhota saka tinozviona zviri zvinhu zvinokosha kuti mazimbabweans akwanisa kunovhota tiri munyaya dzekuvhota idzidzo tinoziva zvakare kuti vamwewo vanenge vakambovhota vachivhotazve vane kakuneta kavanenge vaita uyewo vamwe vacho vakwegura zvokuti vanenge vakuti aiwa hazvino zvatinotibatsira asi tinoona kuti vechidiki kunyanya vanotanga kufira kwekutanga vachinge vasvika makore 8 kusvika pa35 ndo vatakanyanya kutarisira kuti ndo vanoita kuti budiriro iendere mberi saka ndo vatakanyanya kunanga pamaprograms edu evota registration.
Regai tizwe kuna mukoma Guriro. Munoti vaGuriro nenyaya yekurudzira yekuti vanhu vaende kunonyorisa kuvhota nemashoko ataurwa navamadhuku.
Tinoti mashoko ataurwa navamadhuku akaisvonaka zvakaipa. Ende isusu sebato reZANU-PF tinotokurudzira vanhu kuti varejiste kuvhota. Takatarisana nechinangwa chedu chekuda 7 million votes. 7 million votes hadziwanikwe kana vanhu vasina kuvhota. Saka isu sebato reZANU-PF tinotokurudzira vanhu yeshari vanyuwani vava vachine mukaka pamhino vari kukwanisa makore kuti vange vachirejesa kuti vavhote kavo kekutanga ndo vanhu vati kutokurudzira izvezvi kuti ngavanovhota nevamwe vakavhota kumasuroko ngavacheke mazita avo kuti arime here muvoters roll. Inini rangu ndakatoricheka panditori nelingi iripo yekuzeki inotoratidza kuti iwo unocheka zita rako kuona kuti wakarejisa kuvhota here. Saka isu seZANU-PF chida 7 million votes dzatirikuda hadzingodonhe mudenga hadzisi kuti dzinenge dzichizobva kupi dzinotobva pavanhu vari kuvhota saka isu totokurudzira vanhu kuti shuwa vanhu ngavarejese vavhote.
Vamadhuku, nyaya iri kunyanyochemwa nevanhu ndemitemo yesarudzo kuwandudzwa kwayo. Vamwe vanoti hazvibatsire kuti ndiende kunonyorisa kuvhota kana mitemo yesarudzo isina kuvandudzwa. Inyaya here dzamuri kusangana nadzo pamuri kufamba muchikurudzira vanhu kunyorisa kuvhota?
Tingati muZimbabwe munomu haisi nyaya itsva yekutaura nenyaya dzesarudzo. Isu semasangano akazvimirira ega ndinofara kuti mukoma tiri musango vari kutaura nenyaya dzekuti ZANU-PF kutarisira mavhota akasvika 7 million. Tiri kuona mamwe mapato akawanda wanda munyika ari kutarisirawo zvikamu zvakati kuti tinoda kuti vari kutiteerera vazive kuti kana vari kukwikwidzana vachinge vawanda panenge paane makwikwi isu tinoda kuti munhu ari kunovhota ari kurejesa kuvhota ange ari munhu atinoti isusu citizen nevakawanda vanenge vangoti pakuvhota kwavo havana chimwe chavanoziva kunze kwekunokanda vhoti ravo. Saka zvinoita kuti patinenge tichigadzirira isu tinoda kuti tinge tiine chikamu chatinoti vota education ichisangana nerinoti civic education. Zvinhu zvona zviri zvinhu zvakakosha nekuti pane mamwe maelections anga achiitika makore aperayo nyaya yekurejesa kuvhota iyoyo inyaya yanga ichinesa nekuti zvinhu zvinodiva kuti munhu anorejesa kuvhota zvaiwanda zvekuti taizopedzisira pamwe prosesi iyo yekuti kurejesa kuvhota inenge isiri prosesi yakajeka isiri prosesi inozivikanwa. Vamwe ndo vainzi kana vachinyoreswa mumaraini vanenge vachinzi muda kupiwa chibage kana muda vozoona mazita avo atove mavhotas.
Tinzwe kuna vaGuriro. Munoti vaGuriro,
ngati nyaya iri kutogona mukoma vangava havo vachitivo havana kwavakarerekera asi inini pakutaura kwavo unotozoona kuti munhu uyu ane kwavakarerekera sezvo edu isusu sevanotongwa tichinatsoziva kuti manani government organization vanoti vakazvimiririra vane mafunds avanenge vachiwanawo from the likes of an America. So tichidzoka panhau yamuri kutaura yeregistration hakuna vanhu vanonzi ngavapiwe chibage then vachinyorisa chibage vozona vavavhoters roll hakuna zvakadaro. Avo mashoko ende manyepo evanhu vanenge vachitsvaga kuda kusvibisa hurumende yakanaka yezimbabwe. Ndosaka muchiona kuti eko zvino hakuna zvinhu zvakadaro zvinoti zimbabwe yakamuvha kubva kare navo yaenda paelektroniki yekuti kana uchida kucheka zita rako unoricheka pafoni pako uri kumba uona kuti warejesa. Izvezvo vanhu vari kuenda kunorejesa izvizvi zvika vari kuenda vari kunosvika vachirejesa hapana kana raini rinenge riripo hapana kana kunzi muri kuenda nechibage. Saka ndinotizo zvekuti vanhu kuregistera hazvina kujika ndoti manyeko evanhu vanenge vaida kuzama kutibisa hurumende vachivanda vari chitimanani government or civil society asi ivo vane kwavakarerekera.